simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodiba simba
maneru akanaka vatereri ini ndini tanono kawande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu
kana ndakandeta
ndichitadza kufamba ini mari makanaka unodiba simba
nhasi tina mukoma Joseph Nyakabau avo vanofara muchitendero chavo muspoken word ministries zvekuti vanopamidzira chitendero nekushaurira musiki nziyo dzechitendero mukoma Joseph Nyakabau makadiniko
ndinofara kana muchifarawo
tinofara kuve nemi tiudzeiwo zvezvishomanana pamusoro penyu
ini ndinoitwa Joseph Nyakabau ndiri mukomana ane makore anoita iyoyo 27 ndakabarirwa kwamutoko ndikakurira ikoko ndikazouya kuHarare ndikaita chikoro changu primary nesecondary muno muHarare zvekuimba izvi takazvitanga ndine makore anoita 16 years.
Mava namakore mangani muchimba?
Zvekuimba izvi ndakazvitanga mugore ra 2007.
Makaita nziyo dzakawanda here?
Munongozivawo nyaya idzi dzekuimba dzine hondo dzakasiyana-siyana. Isu pataiimba pandakatanga kuimba kwangu ndaingova munhu anongoimbawo muchechi uchingoimbawo nevamwe nekurumbidza Mwari ndisingatarisiri kuti mirimi remazuva ndinozokwanisa kutsikisawo nziyo vanhu vazototeerera.
Chakaita kuti musarudze kuimba gospel chii?
Semukomana akakura asina vabereki achitambudzika achirwisana nezvinhu zveupenyu kuti ararame utiziro hwangu hwakawanikwa huri hwekutizira kuna Mwari nekune shoko raMwari saka izvozvo zvakabva zvadyarwa mandiri kusvikira ndakaona kuti ndini chinhu chandinokwanisa kuraramira ndiMwari ndakapedzisira ndakungoimba nziyo dzegospel nekuti ishoko raMwari ndo rinokwanisa kuunza kuzorora nekugadzikana mwoyo nemunhu kamba aka kanonzi Wandinyaradza Jesu wega uchingonzwa taito yacho muchirongo kuti Wandinyaradza Jesu kakauya ndakaremerwa chaizvo ndiye mubvunzo muzhinji kuti Mwari sei ndakapfuura nepandakapfuura napo sei ndakarasikirwa nevabereki sei ndine masituation akaoma kudai zvinhu zvakaoma asi Mwari akataura nezwi rakatsikama akati iwewe ndakakuda upenyu ukadana kwandiri ndichakupindura mashoko aya akauya saka pandakanzwa Mwari achindinyaradza nekuda kwesipiritu yaro ndakabva ndafemerwa kuti ndinyorerweyo rinonzi Wandinyaradza
kamwe kambo kamativigi ranhasi kanonzi anaka
kakudite kuda kwenyu oma kakuitwe kuda kwenyu
I will be done ndakakaimba muri muchechi zvizhinji zvakaitika mweya wamwari ukaburuka vanhu vanga vakaremerwa vakanzwa kurerukirwa kuda kwerwirwo nemashoko ari ipapo saka ndo zvimwe zvinhu zvakandipa kuti ndikarekodi kuti nyika yose inzwe pasi rose rinzwe mashoko akanaka ari panziyo
nditwe kuda ngakuitwe kakuitwe kuda kwenyu kuda kwenyu tamirira baba
dzimbo dzese dzamuinadzo idzi vanhu vanogona kudzitenga here mumastore
dzimbo idzi dza everywhere vanhu vanokwanisa kunodziwana paiTunes pagoogle play paVisa paSpotify paYouTube vanodziwana dziripo nekunodownloada ipapo
mashoko amuinawo okupedzisira ndokuti kudini vanyakabava
hazvinei kuti uri muchimiro chakaoma sei hazvinei kuti uri muchimiro chisingatarisiki kana kuti waremerwa waitwa sei Mwari anogona kukunyaradza
Tereri nemashoko iwayo abva kuna Sazita mukoma Joseph Nyakabau ve Spoken Word Ministries ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino. Mukoma Joseph Nyakabau tinokutendai zvikuru nenguva yamatora kuti tandadza nhasi.
Tinotenda zvikuru ve Voice of America nenguva yamandipowo zvakare.
Ndini wenyu Tanono Kawande ndichikutarisai nemufaro nevimbo huru yekuti muchange muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.